Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 25 Gugumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uori kwatinonzwa kwese ihwohwo hunounza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge zvichiratidza kuti ufumi hahusi kunyanyo kumanejwa zvakanaka, pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika.
Uremu hwedhora reZimbabwe huri kuramba huchidzika, dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yainodzika iyo mukufambisa zvemari munyika.
Nonyanyo rwadza zvikuru kwazvo ndezvekuti murayiridzi wepamusorosoro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambirwe nemunhu anenge apinda basa nhasi ndokudzidzira kuva muto kana muporisa.
Varayiridzi vanopemera hurumende mhosva yekubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore mazhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti bhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe harisi kutevedzera mitemo yainodzika iwo mukufambiswa nekubatwa kwemari munyika. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba zvekuti vamwe vave kutenga dhora rekuAmerica nemadhora zviuru zviviri emunyika kana kuti $1 to 2000 Zim dollars. Asi pamusika uri pamutemo weReserve Bank of Zimbabwe foreign currency auction range richitengeswa nemadhora chiuru chimwe chete padhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti inotevedzera mitemo yayo maererano nekutenga kana kutengeswa kwemari yekunze. Vachiti Reserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuona kuti vanotenga mari yekunze kubva kubhanga vanokurumidza kupiwa mari yavo uye kuti vemabhizimisi vari kutevedzera mitemo yebhanga.
Chiri kuitika ndechokuti kubvira kuReserve Bank neMinistry of Finance zvirongwa zvavanotara kana kuti mamezha avanenge vachiti vaisa mamezha akati kuti ufumi hweZimbabwe hunge huchifambiswa nenzira yakati, exchange rate yokumashopu inge iri pakati nopakati, hazvina uri kuteerera. Zvekare kana vachinge vati izvi ndivo zvinofanira kuitwa, vanenge vasina simba rokuzondomuona kuti zvacho zvavati zvinofanira kuitwa zviri kuitwa here. Kana ukaenda mumasupamaketsi acho anenge achinzi anenge achifanira kukonveta US dollar neexchange rate yeReserve Bank, vaisa mutemo wacho iwoyo. Masupamaketsi wayo haatevedzeri izvozvo. Masupamaketsi wayo namamwe mabhizinesi akatowanda haana zvaanoitwa.
Vemabhizimisi vanoti zviri kukonzerwa nei izvi?
Chikonzero chandinoyayo kunzwa kuna vamabhizinesi ndechokuti mabhizinesi aya vanenge vachitsvaga US dollar kuti vakwanise kuita zvinhu zvavo zvinoda US dollar, nokuti vanenge vaenda kuauction kweReserve Bank vondosiya mari dzavo ikoko vanzi tokupai mari yakati. Mari iyoyo inobva kuauction yeReserve Bank haivuyi nenguva inoita kuti business rikwanise kuimirira painozouya ipapo, pangava mavhiki kana mwedzi business rinenge richiita zvipi. Saka zvinozoitika ndezvokuti mabhizinesi vanozoenda kublack market, vaenda kublack market ikoko US dollar rozowandirwa. Zvino kuwandirwa kwarinoita ikoko kunotozoita kuti zimudhora ridone nokuti kune kwakudiwa zimudhora rakawanda kuti rikwanise kutenga US dollar kutenga gold saka zvirongwa izvozvo hazvitevedzerwi nenzira imwe yezvinenge zvanzi zvinofanira kuitwa nazvo
asi imini sokuona kwenyu zviri kukonzwa nei zviri kuitika izvi
kuno uori hwatinonzwa hwese ihwohwo hunounza zimudhora rinoramba richidonha nokuti zvinenge chiratidza kuti ufumi hausi kunyanyo kumanejwa zvakanaka pasina maburi anoita kuti zvimwe zvinhu zvivhinze zvisingafaniri kuvhinza muufumi hwenyika
kuti zvigadziriswe izvi chii chinofanira kuitwa profesa
chikuru chacho ndechokuti hongu mitemo inoburitswa nereserve bank mitemo inobva nokunana minister of finance nokuhurumende uko mitemo yakanaka chaizvo chinofanira kuitwa ndechokuti kana mitemo iyo yadzikwa mamezha iwo aiswa ngaachionekwa kuti atevedzerwa here kwete kungoti kwaiswa mutemo wokuti exchange rate inofanira kuita pakadai vanhu voenda kuofisi kwavo vondogara vachifunga ivo kuti vanhu namabhizinesi vachatevedzera izvozvo pasina munhu unenge achienda kunoona kuti zvinoitwa here zvirongwa izvozvo
profesa masocha kuauction yereserve bank of zimbabwe kwakamira sei
kuauction yereserve bank kana vasina mari yokutengesera mabhizinesi ngavasatora mari yava mabhizinesi iwayo vovapromisa kuti tozokupai mari yenyu yamahwina kuauction motiparini nguva yacho yetetisina mari iyoyo vamabhizinesi vanenge vachimborarama nei saka kuauction uku ndo rimwe dambudziko zvekare zvokuti tinohwaisiwa mangudza vaiti hakuri kushanda kuri kushanda kana kuchishanda munhu achinge atenga mari yake ikoko mupei ipapo kana mukasakwanisa kumupa ipapo ndimi muri kumutuma kuenda kublack market kunokwidza US dollar ikoko kunokudzasa zimbabwe dollar
sarudzo dziri kuuya idzi munoona sekuti dzine chekuita here nekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita zim dollar
chaizvo nokuti sarudzo dzenyika dzose pasi rose dzinenge dziri sarudzo dzavatongi venyika to vatongi venyika ndo vanonzi malaw makers vanogadzira mitemo yenyika ingava inofambisa zvoupfumi hwenyika saka sarudzo iri kuuya zvekare ichadya mari yakawanda yekuhurumende ichakugadzikana kwacho pamwe chete nokuti kana sarudzo idzi dzapera mberi kunoenda uko vanhu vanenge vachibatanidzwa sei kuchigadzikana zvakadii kunobata ufumi hwenyika zvekare nokuti nyaya dzepolitics idzi nyaya dzamaelection idzi ndidzo dzinoita kuti vamabhizimusi vavone kuti voisa mari dzavo dzakawanda here muufumi hwenyika kuita mabhizinesi avo kana kuti vombomira vachiona kuti nyaya dzepolitics dzakamira sei zvokuti maelection apera zviya kwoitwa nharo kwoitwa violence kana kuti maelection asati asvika kwoitwa nharo kwoita violence hazvisapoti ufumi hwenyika izvozvo zvinotodonhedza dhora renyika mari yenyika inodonha kudonha kwemari yenyika kudonha kwoufumi hwenyika ndokwamunozoona vanhu vaakutiza vaakuenda kune dzimwe nyika vanenge vachitiza mari inenge isina simba mari inenge isati ichatenga zvekare vanenge vachitiza hurumende inenge isati ichakwanisa kunyanyo kushandira vanhu kungava kunyaya dzemari
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende iri kuedza kuparadzanisa vashandi vayo nekusatevedzera zvakagara zvanyoreranwa pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende mutungamiri werimwe resangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vanoti vanopinda basa nhasi kuti vadzidzire kuva masoja kana kuti vave mapurisa vari kutambiriswa mari yakapetwa kana kupfuura mari iri kutambiriswa murayiridzi wepamusorosoro kana kuti mukuru wechikoro dr joe vanoti hurumende iri kubvisa kuvimbana kwanga kuripo pakati payo nevashandi
hongu nhaurirano pakati pehurumende navarayiridzi nerest of the civil service dzakasvika kwamvura yacheka makumbo pasina chouviri chakabuda kusarirwa kwe 100% panzungu dziri kutambirwa navarairidzi uye $50 pamari allowance 200 kuenda pa 250. Varairidzi nevamwe rest of the civil service vaidawo kuti vabhadharewo mari ye $30 inoendawo ku nezvavanopfeka kauti inonzi clothing allowance asi hapana chakabuda zvekare vanhu vaida kuti mari ivandudzwe isvedere padyo neyaitambirwa navarairidzi mugore raOctobha 2018 asati apfuura kana kuti US$540 asi zvese izvi hapana chakabuda chinonyanyo rwadza zvikuru kwazvo ndezvekuti murairidzi wepamusorosoro watingati kuda mukuru wechikoro anotambira mari shomanini yakapetwa 4 times kuti itambirwe nemunhu anenge apinda basa nhasi rokudzidzira kuva muto kana muporisa kana edness zvake anotambirisa vakuru vechikoro vatatu nehafu nemari yaanotambira saka hameno kuti jambwa raitwa navarairidzi nevamwe rest of the civil service nderei rokuti vapiwe mari inoshungurudza inorwadza ikadai asi vamwe vachipavhurire hatisi kuti mari yavanotambira yakawandisa asi tiri kuti hurumende haifaniri kuita rusarura munyika imwe chete yevanhu vanotenga muzvitoro zvimwe chete vanodya zvinhu zvakafanana asi wozviona kuti mari inotambirwa nomurayiridzi nerest of the civil service ishomanana kana tichikombeya navamwe vashandi vanongobhadharawo nehurumende saka zvinhu zvinorwadza zvikuru kwazvo
Dr. Joe sevarayiridzi munoona sezvinoratidzei izvi
zvinongoratidza kuti ijema newadla kana vakuru vemuhurumende vachitaura kuti vanoda kugadzirisa maringe needucation muzimbabwe kuti ivandudzwe maECD uyezvewo nekumapuraimari nekumasekondari kuti ivandudzwe zvinongoreva jema newadla nokuti hapana kuvandudzwa kungaita education system kana mari dzinotambirwa navarayiridzi dziri mashangurapata pasina zviripo makumbe enyoka
kana muchiti hapana zviripo munorevei Dr. Joe
chinhu chikuru kana chitarisa munhu anenge ari pabasa chinhu chinonzi motivation saka kana pasina inonzi pachirungu intrinsic motivation mari dziri nzungu dzakadai hapana kugadzirisa education kwatingaita muzimbabwe tinoshaya kuti sei hurumende yaita mwoyo wakaoma mwoyo wakaipa wakadai kuvarairidzi avo vanoita basa rakanaka zvikuru kwazvo rokuvhura vanhu njere nokuti chikurukuru munyika yega yega vana vadiki saka to invest muvana vadiki ivavo ndodanho guru rinoitwa munyika asi tiri kuona kuti hapana chidokwa dokwa chokuda kuinvesta mueducation system
sesangano revarairidzi munotii kuhurumende
tinofunga kuti kana hurumende iri hurumende yavanhu hurumende ine hanya inofanira kuinvesta mueducation nokuti ndiwo musimboti weramangwana revana vadiki muzimbabwe kuti vazovawo vatungamiriri mune ramangwana vadzidza mune zvakanaka
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 bazi rezvemari nhasi nezuro rakaparura hwaro hwarichatevedza mukuongorora mashandiro emari yenyika richiti harisi kufara nekubiwa kwarinoti kuri kuitwa mari yehurumende nemakoronyera anenge achishanda nevamwe vashandi vehurumende mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi
vachitaura pakuparurwa kweurongo hwokuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende munyori mubazi rezvemari vageorge guva matanga vati vari kuita uori ava vari kutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda
pane vanhu nyanya dziri kuita basa dzichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvekuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurai tichitarisa one vanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge but mari yehurumende idzoke kuhurumende nokuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chinhu chavanga vaudza kuhurumende kana maa mumastreet mumugwagwa ndoinenge ichinzi air supply urokozva chinzi air kuti uyu ndiwe air supply uyu ndiwe air supply kuti ko uya nemota idzi ndiwe air supply
vaguva matanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachiti vane masimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongohukura isingarume rifa renyika richiparara sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende makanzuru pamwe nemumakambani ehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naauditor general asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi
hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri
asi gurukota rezvemari vamutuli ncuve vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende vancuve vati hwaro hwavaparura uhu uhwo huchasungira mapazi ose ehurumende makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisirwo anoitwa mari nehurumende zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Chombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Pius Mukandi kana kuti Jamba murume wekuchitungwiza ari kupomerwa mhosva yokuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change More Blessing Ali gore rakapera wanzi nedare redzimhosva arambe akavharirwa kusvika dare reHigh Court rataura zvinofanirwa kuitwa. MuNewsday mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yokusvibisa makereke nekupinda mumakereke vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rino. VaMnangagwa vari kufamba-famba munyika vachitaura kuvanhu vakaungana mumakereke zvikuru vechipostori avo vakavimbisa kuvavhotera musarudzo dziri kuuya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwana vamugwadi vachitaura kuti vari kukambeina nemastendi kupa vanhu magwaro enzvimbo. Dai vanhu vapepuka ipapo because takatodzingwa mastendi wawo. Takatodzingiwa pamastendi wawo namakansela vamwe vachitovaka zvirogo zvavo zvenguruve. Saka garaziva kuti zano ndo zvairi kana yakuda mavhoti vanenge vachiedzera magwaro ekugara. Asi kana mavhoti apfuura haumbowaoni. After 2 years munoona chitouya kansela choya chitomisa danga rake renguruve ipapo pamunotogara. Ini kana vava kuuya vanokupai kana 3 days kana 4 days. Saka hazvitivhundusi isusu zvedu vana vechinja veshanduko. Hazvitivhundusi, tinotozviziva kuti kana vava kuuya zvemene mene ka vanokupai 3 days oro vhiki chero chero kunze chibva ipapo. Asi apa munenge makapiwa mapepa ekugara, apa vanenge vachida mavhoti enyu. Tinotozviziva kuti ndo zvavari kuita. Vanovatafadzwa mugwada hakuzi kutangisa kupa vanhu mastendi nokupa vanhu magwaro. Tinotozviziva.
Umwe mabora ngoma kana marwara munorapwe kunze kwenyika. Isusu tarwara tinorapwe kuri. musatore mare dzenyika yamakabarwa iripo mbuya nehanda basa irigure udoto humoitapi sianai nazvo zvakashata musatore mare yenyika mwikusha mwirika nevana venyu vana venyu munoda maningi avo nesu vedu vetinobereka tinovadawo musadaro ziyaiwo tiri vantu nyika inovakwa nevene vayo ndokwaka iriko muri kuita madiamond magoldi zveshe munotora nekuda kuti mune nyembe uroyi zvakashata izvozvo sianai nazvo zviro zveizvozvo musazviita zvirekerei
chionai zvaakutaurwa mangi nachamuchambira wenyu aakuramba aakuti hanzi ccc ndiyo yakaita yakataura nemunhu nemusikana uyu kuti atanishe chimiro chake handiti muri kuona ndo zvagara zvinoitwa muzani izvizvi iyo zvizeta rapi yacho haichainvestigate yakutongoti za ndezvecc ava vanhu avaka havana kwavanosvika ndo madofu ekupedzisira hapana kana iye hurumende yacho munhu aita saizvizvizvi zera rake iro riya mwana ane 27 years nababa iwo haakuma60 kana vasaakuma70 years shuwa shuwa ungaite zvinhu zvakadaro murume mukuru apo waakunyepera kuti hanzi ccc ndiyo yakaita kuti zvidaro
murisei pastudio 7 napo nyaya yesudhani inotonzwisa sei inotonzwisa chiti imuafrica muchiri nevarume here kana kuti hamusina vakangogara vana mbeki ndisi kuzivana namutsande havasi kutombotora decision yekuti zvingagadziriswa sei ndoona sokuti zviri kuitika musudhani umu ndo zvichaita muzimbabwe nyararai muchanzonzwa
mangwanani akanaka inini chandiroda kutaura ndechekuti purezidendi wamunangagwa vanofanirwa kuita face the nation vombotiudzawo isusu semacitizens kuti zvakafamba seiko padhokumendariri ndo zvinhu zvinganetsa here izvozvo plus inini ndakaona sekunge isusu mazimbabwenzika tiri too soft so washoma wanosimudza musoro shout out to wingd newamwewo wafana ndakaona ndowamwe wanhu wasiri hawo soft wana kaxman kamfana kaikaya newamwewo but awo moisa wakawo ei tiri soft wamana tiri soft then tobva tazoita nyaya yawascala nyaya yawascala iyi kai indoda kunyatsoto kana kutopinda mustriti chamu chamu semacitizens timbonyatsoona kuti wachaita sei reaction yavo inenge yakamira sei ya ndo mafungiro angu ndikingston pamutara
makadiko pastudio 7 apo vana mukoma tanonoka vana blessing zulu ini ndinoitwa stolen ndiri pacape town apo ndikuda kungotaura zvangu nemurume uyo anga achitaura kuti vanhu vanotaura nezvekutengwa kwedzimotikari kuti kwanzi vanoda kuti vanhu vafambe sei vachikambira vachitsvaga rutsigiro nyaya haisi kutengwa kwemotikari mhani tanoita mhani kutongwa tichingoudzwa nembavha idzi nemhondi idzi nyaya haisi kutengwa kwedzimotikari nyaya ndedzekuti motikari mari kutenga motikari yabvepi iyo nyika ine nzara nyika haina marodhi haina zvipatara muri kuchema kuti masankshen asi pakutenga motikari dzekukambenesa masankshen hamutauri pakutenga motikari dzemadzishe masankshen hamutauri pakabvunzwa mubvunzo wekuti mari yacho munoiwanepi hapana kupindurwa nyaya yekutengwa kwemotikari haisi nyaya asi ndekuti 210 tracks dzatengwa panguva zvinhu zvakaoma kudai asi muchichema muchiti masankshen masankshen anowanikwa pane zvimwe zvakakosha asi pakutengwa kwemotikari hapatauri izvozvo hurumende yedu yesanupf yaane mahighest levels ekupenga mahighest levels ekupenga chaivo chaivo zvese zvavari kuita tiri kuzviona asi nguva inokwana zvaakuzopera ngapinde ake mukomana this time hazvikoni
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number chinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Guru kotare America rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakazivisa nezuro kuti zvikwata zviviri zviri kurwisana muSudan zveSudanese Armed Forces neRapid Support Forces zvabvuma kumbomira kurwisana kana kuti ceasefire kutanga nguva dza12 o'clock pakati pehusiku hwanezuro muvhuro vachiti chibvumirano ichi chichashanda kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 hours zvichakadaro munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vaburitsawo mashoko ekuti zimbabwe iri kushushi iri mushishi rokubvisa zvizvarwa zvayo kubva kusudan vachiti zvizvarwa zvose zvezimbabwe kusanganisira vanoshanda kuembassy vakabviswa mukatum vakaendeswa kuport of sudan uko vari kuitwa kuri kuitwa urongwa hwese hwekuti vadzoswe kumusha evans zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo riki mukonza kuti tinzwe maonero avo
hapana chandanyatsonzwa chakatitsarukana chandiri kungonzwa ndechekuti hondo iri kuramba ichienderera mberi and panyimbo chekuti zvinhu zviite nani zvinhu zviri kutoramba zvichitoenda kumawere
izvo zvinotora basa rakakura sei kuti nyika dzibatsire zvizvarwa zvadzo zvinenge zviri munyika dzinenge dziri panguva yakambatikana kudai
hazvifani kutora nguva yakawanda kana nyika iine zvikwaniso chandikati maresources ekuti igone kubudisa zvizvarwa zvayo kubva munenge muine njodzi
nezviri kuitika kumusudhani panguva ino nemakakatano iwaya munoonawo dambudziko iri richikurumbidza rapera here
maonero andakaita netsvakurudzo yandakaita mazuva apfuura mativi ari kurwisana vese vari kuomesa musoro hapana ari kuda kuti mativi maviri aya awanane ave nemuonero wakafanana saka nokuda kwaizvozvo handisi kutarisira kuti dambudziko iri kana magakava riripo kusudhani ringe richipera nekukurumidza ndiri kuona richitora mazuva akati wandei risati ragadziriswa uyezve pamusoro pazvo ndiri kuona nekuti chiri kunetsa kudambudziko hapana ari kutya nyaya yekuti pane vari kufa pane upenyu huri kurasika nekuda kudambudziko saka tarisiro yekuti tingawane kupera kwedambudziko iri nekukasira
masanganowo akaita sana African Union nemamwe anomiririra nyika dzakasiyana siyana muAfrica nenyika yose vane zvavari kuita here zvingabatike kunzi aiwa vari kurwisa vakadai kuti dambudziko riperei
handisi kunyatsozviona zviri kuitwa nemasangano kunyanya nyanya ndakatarisana nesangano reAfrican Union
avo vangari muzvinafundo riki mukonza vari parunhare kusouth africa naevans zininga westudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi uremu hwedhora rezimbabwe huri kuramba huchidzika dzimwe nyanzvi dzichiti hurumende haisi kutevedzera mitemo yayakadzika iyo pamusoro pekufambiswa kwemari munyika varayiridzi vanopemera hurumende mhosva yokubhadhara vashandi vatsva mari inopfuura vagara pamabasa kwemakore tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele.